Dhanieri, chitsauko chesere. Mugore rechitatu rokutonga kwamambo Bherishazari, ini, Dhanieri, ndakaona nechiratidzo shure kwechimwe chandakanga ndamboona kare. Muchiratidzo changu ndakazviona ndiri munhare yeShushani munyika yeEramu. Muchiratidzo imomo ndakanga ndiri parutivi rwomugero weUrai. Ndakatarisa kumusoro ndokuona hapo pamberi pangu pakanga pane gondobwe raiva nenyanga mbiri. Rakamira parutivi rwomugero uye nyanga dzacho dzakanga dzakareba. Rumwe runyanga rwakanga rwakareba kupfuura rumwe, asi ndirwo rwakamera mumashure. Ndakatarira gondobwe parakanga richitunga, rakananga kumavirira nokumusoro nezasi. Hakuna mhuka yaigona kumisidzana naro, uye hakuna aigona kununura kubva pasimba raro. Raiita zvaraida uye rikava guru. Ndakati ndichifunga pamusoro peizvi, pakarepo nhongo yakanga ine runyanga rukuru pakati pameso ayo yakabva kumavirira ichidarika napanyika yose isingatsiki pasi. Yakauya yakananga kugondobwe raiva nenyanga mbiri randakanga ndaona rimire parutivi rwomugero ndokuritunga zvine hasha kwazvo. Ndakaiona ichirwisa gondobwe nehasha kwazvo, ikaritunga ndokuvhuna nyanga dzaro mbiri. Gondobwe rakanga risina simba rokurwisana nayo, nhongo yakarirwisa pasi ikaritsika-tsika, uye hakuna akagona kununura gondobwe pasimba rayo. Nhongo yakava huru kwazvo, asi yakati yasimba kwazvo, runyanga rwayo rukuru rwakavhunika, uye panzvimbo yarwo pakamera dzimwe nyanga ina dzakasimba dzakananga kumhepo ina dzokudenga. Pano rumwe runyanga pakabuda rumwe runyanga rwakatanga rwuri ruduku asi rwakakura musimba kurutivi rwezasi uye nechokumabvazuva, uye rwakananga kunyika yakaisvonaka. Rwakakura kusvikira rwasvika kuhondo dzokudenga uye rukakanda dzimwe nyeredzi panyika pasi ndokudzitsika-tsika. Rwakazvikudza kuti rukure somuchinda wehondo. Rwakabvisa zvibayiro zvezuva nezuva kubva kwaari, uye nzvimbo yeimba yake tsvene ikaputsirwa pasi nokuda kwokumukira hondo yavatsvene, uye chibayiro chamazuva ose zvakapiwa kwarwuri. Rwakabudirira pane zvose zvoraiita, uye chokwadi chikakandirwa pasi. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura, uye mumwe mutsvene akati kwaari, zvichatora nguva yakadini kuti chiratidzo chizadziswe? Chiratidzo pamusoro pechibayiro chamazuva ose kumukira kunokonzera kuparadzwa uye kusiyiwa kwenzvimbo tsvene nehondo zvichatsikwa-tsikwa pasi petsoka. Akati kwandiri, zvichatora madekwana namangwanani ane zviuru zviviri zvina mazana matatu. Ipapo nzvimbo tsvene ichanatswazve. Ini Dhanieri, pandakanga ndichakatarira chiratidzo ndichiedza kuchinzwisisa, ndakaona hapo pamberi pangu mumwe akanga achitarisika somunhu, uye ndakanzwa inzwi romunhu richibva kuUrai richidana richiti, "Gabhurieri, taurira munhu uyu zvinoreva chiratidzo." Paakaswedera panzvimbo yandakanga ndimire, ndakatya ndikawira pasi nechiso changu. Iye akati kwandiri, "Mwanakomana womunhu, nzwisisa kuti chiratidzo ichi ndechenguva yokupedzisira." Paakanga achataura neni, ndakabatwa nehope huru kwazvo, chiso changu chakatarira pasi. Ipapo akandibata akandisumudza, ndikamira netsoka dzangu. Akati, "Ndichakuzivisa zvichaitika pakupedzisira munguva yehasha, nokuti chiratidzo ndechenguva yakatarwa yokupedzisira. Gondobwe rine nyanga rawakaona rinomirira madzimambo eMedhia nePezhia. Nhongo ine mvere dzakambirinyika ndiyo mambo weGirisi, uye runyanga rukuru rwuri pakati pameso ndirwo mambo wokutanga. Nyanga ina dzakatsiva ruya rwakavhunika dzinomirira ushe una huchabuda murudzi rwake, asi hauzovi nesimba rakaenzana. Panguva yokupedzisira yokutonga kwavo, vapanduki pavachanyanya kuipa, mambo ane chiso chakaomarara, mukuru wouipi, achamuka. Achava nesimba kwazvo, asi risiri simba rake chairo. Achakonzera kuparadzwa kunoshamisa uye achabudirira pane zvose zvaanoita. Achaparadza varume vane simba navanhu vatsvene. Achaita kuti kunyengera kubudirire, uye achazviona somunhu wapamusoro. Achaparadza vazhinji pavanofunga kuti vagarika, uye achamukirawo muchinda wamachinda, asi zvazvo achazoparadzwa, asi kwete nesimba romunhu. Chiratidzo chamadekwana nechamangwanani chakapiwa kwauri ndechechokwadi, asi vanza chiratidzo ichi, nokuti ndechenguva inouya. Ini Dhanieri ndakapera simba ndikarwara kwamazuva mazhinji. Ipapo ndakamuka hangu ndikandobata basa ramambo. Ndakatyiswa nechiratidzo chakanga chisinganzwisisi. Okay.